Mufananidzo 2, dzimba mbiri, Mateo 7, ndima 24 kusvika pa 27. Jesu akataura nyaya yevarume vaviri vari mumufananidzo. Mumwe wavo akavaka imba yake paruware. Ruware runoita hwaro hwakasimba. Dutu parakauya, imba iyi haina kuwa. Mumwe wavo akavaka imba yake mujecha. Dutu rakauya, imba yake ikaparadzwa. Jesu akati, murume akavakira imba yake paruware, akanga ari murume akachenjera. Tinofaniravo kuvakira upenyu pahwaro hwakasimba. Jesu pachake ndiye hwaro hwedu hwakasimba. Tinofanira kuteerera kudzidzisa kwake. Kana tikamuteerera, achatibatsira kukunda Satani, pamwe chete nepfungwa dzakaipa uye netsika dzakaipa muupenyu hwedu. Jesu uchava simba redu uye uchatitungamirira nguva dzose, kunyange munguva dzokutambudzika.